tinoona izvi sedambe hazvisi pakubuda pachena kana kubuda pachokwadi nokuti mutemo unotaura zviri pachena kuti izvi zvaifanira kunge zvakaitwa pemazuva anokwana kuita iwo 45 asi hazvina kunge zvaitwa nguva iyo isati yasvika saka tirikungoona chete sedambe rekutora nguva yevagari nemastakeholders mamwe pasina tiri kunyatsoitwa tiri kubuda pachena
asika imiwo sevagari manga muchichema kuti hapana zviri kuitwa zvinoratidza kuti nyaya yevakamiswa basa vaichapera riini harisiro danho here rekuti nyaya inge ichigadziriswa
danho iri hongu ndisoro asi chinyito chedu chikuru chiri pakuti danho iri ranonoka kuipa and sebudiro yazvaita tiri kunzwa kuti vatange vachipinda zvishoma nezvishoma kusvika musi wa29 September saka kana takatarisa date iroro ra29 September tichiona kuti gore rinotevera 2018 mumwedzi mishoma ichatevera mugore iroro kuchaitwa sarudzo dzenyika yese ino tiri kuona kunge mukana wevagari vemuchitungiza wokumiririrwa nevanhu vavakasarudza uri kuramba uchiirodhiwa uchidzorerwa sure uchidzorerwa sure kunova kubirwa kwenguva nemikana kwevagari vemuchitungwiza
asi munoona here imi makanzuraya achiwana kunzwikwa kwenyaya dzavo kwakasununguka kana kuti kune jekerere
hationi paine mukana wakadaro nekuti kubvira pakaiswa bill iri mupalamendi relocal government laws amendment bill takatanga nenyuto dzedu nekuratidzira tichiburitsa pfungwa dzedu batesi kuti mapointirwo anoitwa tribunal iyi tinoona zviine chekuita naminista mukati zvakare minista ariye zvakare anenge achinyuta nemashandiro anenge achiita macancellors saka izvi zvinotipa situation yekuti minista ndiye mupurisa minista ndiye zvakare mutongi wevanenge vachinzi vatadza saka hationi danho iri richiita kuti macancellors emuchitungwiza vanyatsotongwa zviri pajekerere vanyatsotongwa zvakajeka